Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu, zvita 25, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi tichivimba kuti mave nezuva rekisimusi rakanaka. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Apo Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika kupemberera zuva rekisimusi, vamwe vataura neStudio 7 vanopa maonero akasiyana siyana. Vamwe vanotambira kisimusi pamiganhu yenyika mushure mekukundikana kubatsirwa nenguva kuti vange vachipinda munyika vachinge vaine hama neshamwari. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanosaina mabhiri 50 kuti ave mitemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Apo nasi Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika kupemberera zuva rekisimusi, vamwe vataura neStudio 7 vanoti kunyangwe mamwe makisimusi emakore adarika aive akaoma, yegore rino vanoona seyakanyanyisa kudarika dzose. Asiwo kune vamwe vari kuti kisimusi yegore rino huchi chaihwo kudarika dzimwe. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera ari muHarare.
Mukomana Bazera vatatenda mutemeri vanogara kuGlenora muguta reHarare ndemumwe weavo vanoti kisimusi yegore rino haisi kuvafadza sezvavanga vachitarisira sezvo vasina mari yekushandisa nhasi.
Christmas yakadhakwa nangu wozi haatorera kana sendi wozi ndozikatodhakisa Christmas. Amari ndo inotoita inotolidha pazvinhu zvese. Hachii chaungaita usina mari iyo, hakuna zvimwe zvinhu zvanga ndingatambe kana wish here kana kutamba maflau. Ana zvina mari hapana zvandingamboite, ndotoida mari kuti rizvizive sei wozito izvi totofara nekurova mabhiazi nekuita sei, saka hapana.
Havasi mukoma tatenda vega vanoti zvinhu zvakaminama sezvo amai Gracious Mugadza vemuHarare zvekare vachitiwo ivo vazongorwisa kuti vaone kuti vana vafare pazuva iri sezvo mari yekufadza mhuri yese panga pasina.
Ndopatirikutoti vakatoipaba munini because maChristmas adarika yakaya angatori nani kana tichi zvinhu kuoma kana kuti zvinhu kudii ha asiro maChristmas edu atinoziva patechingoitirawo vana vedu vangoinjoyawo Christmas because vanonga vachitoziva kuti izuva rinoita sei rinotongofarwa.
Asi vatapiwa nhengu wechidiki anoenda kubasa vanoti kisimusi iri kuvafambira zvakanaka sezvo vari kukwanisa kutenga zvekudya nezvekunwa zvavanoda.
Ndikati yakanyanyodhakwa kudhakwa yakadhakwa bada harikazoti yakanyanyisa serei considering fact yekuti ndinomboti wanei waneiwo munhu ndikanzwa munhu achitaura kuti yakadhakwa ndomunzwisisa kozini kwandiri yakadhakwa bandenjigira ndenjeenda kubasa kusaidi kwangu ndichitaura zvekwangu iri nani.
Kunyange hazvo kuine vamwe vari kuti zvinhu zvakavaomera muguta reHarare vanhu vanga vari munzvimbo dzekufarira vachipemberera zuva rekisimusi iri kunyange hazvo vazombokanganiswa nemvura iyo yanga ichitika naya yombomira kunyange hazvo izvi zvisina kudzivisa mafaro avo. Kuzviteshi zvemabhazi zvakafanana nekuRoadport nepambare musika vanhu vanga vachida kukwira mabhazi anoenda kwakasiyana siyana vanga vachiri vakawandawo chose vachiedza kubata zvekufambisa kuti vanopedzera zuva iri vari kune hama nevadiwa vavo. Ongororo yaitwa neStudio 7 yaratidzawo kuti varidzi vemabhazi nevemakombi vaita mari zvikuru panguva yekisimusi ino sezvo vanga vachinzi vari kubhadharisa vanhu mari dzinogona kunge dzakapetwa kazana kubva muzana pane dzavanosimbobhadharisa. Havasi vemabhazi chete vaita mari nhasi sezvo mumwe murume anogera misoro asina kuda kudomwa nezita anga atori pabasa nhasi achiti achazotamba hake kisimusi kana amboisa mari muhomwe.
Mishana,
Vamwe vamai vechikuru vemuHighfield muHarare vanozika mwasamai nene vaudzawo Studio 7 kuti nekuda kwekushomeka kwemari gore rino vaona zvakanaka kuti vachengete mari shoma yavanayo kuti vazobhadharira vana mari dzezvikoro gore rinouya pane kuiisa pamupinyi nhasi.
Kana hatina mari takatotadzawo kuenda kumamisha minyi yekushaya mari. Ndizvo zvatatosungira dzimari idzodzo nokuti hapana zvingazvinakidzaka kuti mwana achibvunga kuchikoro isusu takafara paChristmas. Saka tinotochengetedza mari kuti vana vagozoenda kuchikoro.
Kune dzimwe nzvimbo dzavhakachirwa neStudio 7 vanhu vanga vachigocha mhando dzakasiyana siyana dzenyama ukuwo vanomwa zvinodhaka vachidzvuta mikombe mimhanzi saruraude vanhu vachiita sevachatyoka zviuno nemakumbo nekutamba. Havasi vagari vemuHarare chete vari kuti zvinhu zvakavaomera. Vamwe muGwanda kumateveleland south vataura neStudio 7 vati vaswera vachiita zvavo mabasa avo emazuva ose sezvo zvinhu zvakavaomera. Asi mukufara imomu mapurisa eZimbabwe Republic Police ayambira veruzhinji kuti vachengetedze upenyu nemidziyo yavo uyezve kuti vasafarise kudarikidza mwero. Mapurisa ari kuyambirawo vatyairi vemabhazi nedzimotokari kuti vachengetedze mitemo yemumigwagwa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Zvichakadaro vamwe vanoti nekuda kwekuwanda kwakaita vanhu pamiganhu yenyika zvakonzeresa mitsetse yakareba zvokuti vakundikana kuti vange vachitambira zororo rekisimusi vari kumusha pamwe chete nehama neshamwari sezvo vaswera vari pamiganhu iyi vachiedza kupinda munyika. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Kubva nemusi wechina svondo rapera miganhu yekupinda munyika inoti Plumtree, Bidebridge, Nyamapanda neForbes yanga iine mitsetse mirefu kwazvo yezve semotokari nevanhu uye yainonoka kufamba zvakanyanya zvekuti vanhu vaitora maawa ari pakati pematatu kusvika kumasere vakamirira kuti vadhindirwe magwaro avo ekufambisa pamiganhu iyi. Mumwe wevanhu vaiedza kupinda muZimbabwe vachibva Botswana neZulu ndimuzvare Tandi weSheleni avo vakaudza Studio 7 vari pamuganhu weBotswana neZimbabwe waRamakhwebana kuti zuva rakavakanga zvinonzwisa tsitsi pavaive vari mumutsetse.
Tane time tauya panapa tipaBotswana border site tokuda kukosekera kuti tikose tiende muzuru site. Thank you one munhu arotodhindi saka chii yacho yakakurisa zvingaiti yakakurisa zvingaiti neslow iri panapa tisikuziva kuti uko kuri kufamba here kana kuti.
Mutungamiri wesangano revanotenga nekutengesa vachiyambuka miganhu reInternational Cross Border Traders Association of Zimbabwe vaDennis Juru vakatiwo zvakanga zviri zvimwe chete pamuganhu weZimbabwe neSouth Africa weBidebridge nemuganhu weZimbabwe neMozambique weForbes kusvika neZulu Masikati.
Tinoona kuti mabhodha anga ari bhizi zvakanyanya. Bhodha reBidebridge ranga riri bhizi kusvikira Masikati anhasi uno. Tinozoona kuti mota dzese nevafambi vese vanga vapera zvekuti anga ango mumwe nemumwe vanga vachingosvikawo vachingobatsirwa vachipfuura. Tichitarisa pazambuko Forbes Border Post hapana chiripo zvekare kuna vanhu aripo matragi apo neapo.
Maneja wemabhazi ekambani yemangongongo Tosa yanofamba pakati peFrancistown kuBotswana neHarare vaClifford Dewa vakati mitsetse mirefu pamuganhu weplumtree yakavatadzisa kuita mari yakawanda munguva ino yezororo regore rino. Izvo vanoti zvakaita kuti kambani yavo iite mari iri pasi pezviuru makumi matatu zvemadhora ekuamerica pazuva.
Kiu pabhodha reRamakhwevana replumtree ndo yanga yakakurisa. Mabhazi nemota diki zvakangosangana-sangana saka mabhazi anga asingagoni kufamba zvakanaka. Anga achitomirira kusvika mota dzapera dziri kumberi. Zvazvino zvakati afectawo izvozvo kuti mabhazi asafamba achinodzoka nenguva. Vozodzoka kwayo mangwana.
Asi vaHebert Manunure avo vanogara muguta reWindhoek kuNamibia vachibva kwaMarange mudunhu reManicaland vakati vaive nechivimbo chekuti vaisvika chete kumusha kwaoni zuro vakare.
Hapana zvakanyanya zvinonyanya kunetsa vanhu vari kubatsirwa zviri fast ngoti chete vanhu ndo vakati wandezvo but
izvi zvinotevera kutorwa kwedanho rekusavharwa kwebhodha replumtree nebazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu mushure mekutaurirana nevamwe vavo vemuBotswana. Studio 7 yakundikana kunzwa kubazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika kuti tinzwe kuti vanhu vangani vapfuura nepamigano yekupinda munyika kusvika pari zvino. Asi mukuru webazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu pamugano weRamakhwebana kuti uri Botswana vamusele musele vati vanhu zvuru makumi mashanu ni mazana matana atuani makumi mashanu ni mashanu kana kuti 60,655 wakabuda mwenyike ya Botswana kubane msue China sondara pera kusika ni zuro mangwanani. Vati vachiri kusangana nedambudziko rezvarwa zveZimbabwe zvinopinda muBotswana zvisina mvumo. Vachiti vanhu mazana mana vane gumi nevaviri kana kuti 412 vakasungwa ndokubhadhariswa mari isingadariki churu chimwe chete cheBotswana pula vachiyambira kuti kupinda munyika isiri pamutemo imhosva.
Kana chakatarisa matambudziko atange kusangana nawo kune zvizvarwa zveZimbabwe zvichinetsika yekupinda nekubuda muBotswana pamwe nekugara zvisiri pamuchemo.
Mumwe mukuru mubazi rinoona nezvemitero muBotswana reBotswana Unified Revenue Services kana kuti BRS pamuganhu weRamokgabane vaservice chipo vanoti motokari dzaibva South Africa dzakananga kuZimbabwe dzakashandisa muganhu uyu rwendo runo dzanga dzakawanda zvikuru.
In total there were 5,000
motokari zvuru zvishanu nemazana mana ane gumi nenomwe dzakashandisa muganhu wedu weRamokgabane mumazuva matanhatu apfuura. Mumazuva matanhatu apfuura aya motokari zhinji dzaibva kuSouth Africa dzakananga kuZimbabwe.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinofungidzirwa kuti zviri pakati pemamiriyoni mana nemamiriyoni manomwe. MuSouth Africa chete muine vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tereri, echino echiziviso chakakosha. Chave kukwanisa kukupai nhau dzedu pa VOA Shona WhatsApp channel yedu uye nepa Facebook page mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutandere WhatsApp, vurai WhatsApp yenyu muenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu patinokupai link ye WhatsApp channel ye VOA Shona. Govana inevamwe na uze Studio 7 zinotema dzisina divira dzakarerekera. Vakare mara munyika vakurudzirwa kuzvibata munguva ino yezoro rekisimusi negoredza vachikurudzirwa kuti vasanodoro rakawandisa pamwe nekusatora zvinodhaka sezvo izvi zvichizogona kukanganisa utano neupenyu hwavo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Sezo, veruzhinji vari mubishire kugadzirira mabiko munguva dzezoro rekisimusi negoredza vanorwira kodzero dzevanorarama neusope ama Agnes Gurune vari kukurudzira vakaremara kuti vasatore zvinodhaka panenge vachiita mafaro sezo zvinodhaka zvikwanisa kuvhiringa ganda remunhu ane usope.
Ivi vanhu vane albinism vanhu vakangofanana nevamwe vanhu vese, saka zvinoitwa nevamwe tinowanikwa tiri mowo tichitofarisawo saizvozvo vanhu vachipindawo mumadrugs saizvozvo vachiita zvakasiyana siyana. Saka kurudziro yandiri kungopa kuvanhu vane albinism especially vechidiki ndeyekuti ngatisafarisai zororo ratatarisana naro iri zvinoitika gore negore.
Amai ava vanoti vanotyaira vanofanira kuita basa ravo zvakanaka vasingamhanyisi pazororo iri sezvo zvichiita kuti vamwe vazoita njodzi mumugwagwa sezvo motokari dzinenge dzakawandisa izvo zvinozogona kukonzera tsaona. Mambo Chimbini Magudu vekwanyika vanhu mumasvingo vakabva mugwadi avo vasingaoni vanotiwo mhemberero idzi dzinoitwa gore roga roga nekudaro vakaremara vanofanira kufara zvine mwero vachichengetedza upenyu hwavo.
Todzikama tova vanhu vakateramira tofara takatarisa ramangwana takachengetedza upenyu hwedu tisingapindi mukudhakwa tisingapindi mumadrugs tisingaiti overdrive tisingapakwi futi mudzimota fanika mabhero kana mumabhazi kafanika mabhero.
Mutauriri wemapurisa masvingo Inspector Kuda Kwashedewa vari kukurudzirawo vanhu vese kusanganisira vakaremara vanofamba nedzimotokari kuti vasamhanye mumigwagwa uye vasatakure vanhu vakawandisa mudzimotokari.
Panguva ino yezuro reChristmas semapurisa toda kungokurudzira veruzhinji kuti tibatsirane kana tiise musoro pamwe chete kudzivirira tsaona zinawanzo itika nguwa zakafana ni idzi ngatipana ni mkana kana tifamba ni zimotikari mumu kwa kwa chege kungo manya shakapurikiza mwero shimashino nye yaku kuru zira ngatige kusadzisa motikari zili kupurikiza zinofani la kutakura
mwenyori muofisi ya Gurukotare Masvingo Dr. Admo Pasaka ambu wabanoti mungu wa ezo rororeki simusi pame itika zakawanda mimi kwa kwa kusangana sirakura sikiru wane upenyu
ndinokurudzira kuti vanhu vafare zvine mwero vasafarisise zvakapindiridza vazive kuti aiwa izvi zororo inopfuura gore richitanga takutarisana nezvakawanda tinoda kurarama toda kuti muri vana vaende kuchikoro
vaCosmas Mvuto avo vanofamba neweuche uye vanobva kuMidlands vanoti havasi kuzofarisa panguva yezororo rechisimusi sezvo vakaitirwa chisimusi nekambani yera naka pamwe nesangano Recovery of Ambition musi wemugovera kusishavane
zvedu ndaiona zvakanaka Christmas yedu ndaiona yanaka ini kusati kwangu ndaiona sedu munhu akaremara ndadiona hangu zvakanaka vatapuwa mabhuku magrocery hembe nezvinhu zvekushandisa zvechrismas isusu sevanhu vakaremara
mumiriri wekambani yera naka nekauvari amai chisima chai vanoti vanofarira kuitira nherera chirikadzi nevakaremara mabiko ekisimusi kuitira kuti vafare sevamwe pasina kutora zvinodhaka
takamiririra nherera pamwe chete nechirikadzi navarombo mapofu nezvirema tiri kupa vanhu krismasi asi kauvhari yakaona zvakanaka kuti ibatanidze rudo kune vanoshayiwa nevanotambura vagonewo kufara pazuva rekrismasi tinopa nhumbi tinopa grocery tinopa zvese zvinongokodzera kuti munhu ange achirarama vanotambura vese vachibatsirwa ipapo
Zimbabwe ine vanhu vakaremara vanosvika zvikamu gumi kubva muzana pauwandu hwevanhu vose vari munyika ndakamirira Studio 7 Masvingo ndine Godfrey Mutimba
iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Vanhu vangangosvika makumi maviri nemumwe kana kuti 21 vaurayiwa mukusagadzikana kuri muMozambique zvichitevera kuziviswa kwakaitwa nedare repamusoro munyika iyi nemuvhuro kuti bato riri kutonga reFrelimo ndiro rakakunda musarudzo izvi zvakaziviswa nechipiri negurukota rezvemukati menyika Ndege inotakura vanhu yerudzi rweEmbra iri pasi peAzerbaijan Airlines yanga ichibhururuka kubva kuAzerbaijan ichienda kuRussia yadonhera pedyo neguta reAktau muKazakhstan nhasi yakatakura vanhu makumi matanhatu nevaviri pamwe nevashandi vashanu izvi zvaziviswa nemapurisa emuKazakhstan ayawedzera achiti vanhu makumi maviri nevanomwe vapona mutsaona iye Varume vanga vakapakata zvombo vauraya vanhu vangangosvika vatatu nhasi muHaiti mushure mekunge varidzira pfuti kuchikwata chevatori venhau vanga vachitora nhau pakuvhurwa zvakare kwechipatara chikuru cheveruzhinji chemunyika iyi chiri muguta guru rePort-au-Prince Chikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika Ivan Zininga weStudio 7 anoita hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica vari mufundisi wekereke Praise Covenant International Church mufundisi Rebecca Makai kuti tinzwe nezvekukosha kwezuva rezororo rekisimusi iro rinokosheswa nekupembererwa mune dzimwe nyika nenzira dzakasiyana siyana
Yare Christmas izvari makosha chose kuvana vepasi pano nekuda kwekuti zvara chiri kutenda Mwari nekuda kwerudo rukuru rwavakaratidza kwatiri mushure mekunge munhu atadza pasina muripo pasina zvaigona kuitwa netsitsi dzake kwakuti pamwanakomana wake Jesu nemusi waakaberekwa Mwari kuti rangarira siyana vavanhu kuti Jesu abereke panyika ino.
Zvii zvikuru zvinenge zvichiitwawo navanhu mukurucherechedza zuva iri pasi rese?
Mucherechedzo mukuru watakapiwa naMwari ndewekupa. Rudo rwekupa kutambanudza. Mwari wakatidzidzisa kuti rudo harusiri rwekutya. Saka chinhu chatinonyanya kutarisa kupa kana tichitaura kupa zvitirewa mari chete tinogona kupa taimu yedu kuenda kunogezesa vaya vaya vamatikumbere vaya vanishina kana umwe chete anovarangarirawo tinovabikirawo tinogona kuendawo kunobatsirawo vamwe kuita zvavari kunida kubatsirwa kuita vasina munhu anochivabatsira vanogona kutengerwa munogona kubatsira nekupa zvekupfeka zvekudya munogona zvakare kubatsira nekungoenda kunoshanyira vaya vasingashanyirwi. Izuva rekuratidza rudo nemitoo yakasiyana siyana izuva zvakare rekuungana vana vamwari vachinamata vari pamwe chete vachitenda Mwari nekuda kwerudo rwatakarakidzwa naMwari urwu.
Makanga muri kumusha ini makambofamba muchiona zviri kuitika. Krisimasi yaisiitwa kare iya vanhu vachigadzirira ichiitwa zvinogara zvakadaro neyaveko nhasi zvichiri zvakafanana here?
Kwete, hazvisina kufanana, zvinhu zvakachinja. Vanhu zvinhu zvakaoma kumba, unoona kuti zvinhu zvakaoma chokwadi. Handiwo maKrismasi ataisiziva, handiwo maKrismasi ataisisangana tichirasika miswe nemufaro tichidini mafizhongo namachikichori. Vanhu vanongotovavarira kuti daiwo muse Krismasi vana vangu vangwanawo kudya kuridhisent kwakangonaka ukwemusi iwoyo, kureva kuti zvinhu hazvisina kumira mamirira zvazvakaita kare.
Vanga vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muno muAmerica, vari mufundisi wekereke yePraise Covenant International Church, mufundisi Rebecca Makai, vari parunhare kuMinnesota naEvans Sininga weStudio 7. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakasaina nechipiri mabhiri makumi mashanu kuti ave mutemo, kusanganisira bhiri rinotara shiri yegondo yerudzi rwebald eagle seshiri inomirira nyika yeAmerica, pamwe nerimwe bhiri rinorambidza nhengo dzeparamende kutambira mari dzadzo dzemudyandigere kana dzakambobatwa dziine mhosva dzadzinenge dzakapara. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika nekudyidzana kwenyika dzepasi rose vari mudzidzisi mukuru paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti danho rakatorwa navaBiden iri rakanaka, vachiti richabatsira kuti nhengo dzeCongress dzisapara mhosva, izvo vanoti zvichazobatsira nyika mune remangwana. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndinoona riri danho rakanaka chaizvo rokusaina mitemo inosvika makumi mashanu vasati vazopa masimba kuna vaDonald Trump musi wa20 January. Vanenge vazvigarira pasi navamwe vavo vakavaona kunaka kwazvo zvakaita somutemo unoisa bald eagle, shiri yei yatinoona yakamirira paAmerica pazvikwangwani zveAmerica zvakasiyana siyana, yanga isiri pamutemo wenyika yeAmerica, constitution yeAmerica. Pari zvino pano wakazviongorora akazvitambidza wakuvakuru zvikazoonekwa kuti aiwa shiri ngainge iri pabumbiro romutemo weAmerica kuti ndiyo yakamirira America. Zvinova zvinhu zvakanakira nyika. Zvozoita zvekare mumwe mutemo wasainawo kuti vashandi vehurumende, mamember of Congress vaiva, kana pachinge paonekwa unenge aita mhosva akabatwa nemhosva iyoyo akazorega basa, zvingava zvokuchembera kana zvokudzingwa, haapuwi mudyandigere wake, pensheni yake, zvinenge zvichidzidzisa vamwe vanenge vana mabasa iwayo navamwewo vasina mabasa iwayo kuti aiwa haufaniri kupara mhosva kana uchida kuzopiwa pensheni yako nehurumende.
Munoona nyika dzakadai seZimbabwe neAfrica dzichidzidzei pane zvatiri kuona zviri kuitika imo muno vaBiden vaakusiya mabasa?
Vanofanira kunge vachidzidza zvakawanda chaizvo kuti pamakore avanenge vachitonga zvimwe zvinhu zvinogona kunge zvisina kuonekwa zvakanaka. Paunozondopedza basa rako zama nopaunogona napo pese kutarisa zvinhu zvinenge zvakanakira nyika zvoiswa pamutemo, womuona kuti wapedza basa rako zvakachena kana kwakuino uori So hukupatika tisu penjeni wano wanengwa para moso wa mungurumende wazi isa pa mtemo kuti izi unozo tera handini kuti aite zino sakaita se izi nukuti zakana kiranyika.
Wanga wari nyanzu mnyadzo zvekudyidzana kwe dzimwe nyika pasi rose pamwe nezvematongerwo enyika vachidzidzisa paDeVry University muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura naMavlas Mhlanganya weStudio 7 vari muOhio. Yave nguwe nye watereli ya kuzitaura moga za muna funga.
Kuna urumende Zimbabwe zoko betere iko kushunguru za vana zavo bari kuenda kujoni kuno tsaga kuraramisa wabereki vavo munyika amuna mabasa. Urumende yakatadza kugadzira mabasa kuti vana vashande munyika yakuteverera zvevana vari mudiaspora wakabata kashuga kako netumafuta tokunopawo mai kumusha motore wotore wapaboda. Saka nyika yacho ina chaizvo chaizvo ndeyo kuti vanhu vachiita sei vanwarara mesei vochirara masei.
Christmas paka uma nenye yakuti ipo kubata pacho unaka ndopaka ipo saka ngodaro daro zvongoti kangopinda pano mwo akangoti uwo zviro zvitatu pamunogona ngorama asi haiwa ala chimunhu yakauri mabhanza nakubikwa meno kusezvo vanga kuti promisa gurusi kuti tatawana gurusi riri pamwe ndokuti kuti uwana kudi kurarama asi paka toipa asi hazvisizvo zvangoitika kana makore yose asi ko zvino paka uma pa
Studio 7, Studio 7. Mozambiki ndakambo kutaurira kuti tagumbuka varume. Tataida kuza edu ndeche kuti mutuzio vana Zimbabwe ngavabude muMozambiki. Hatizodi kunzwita kauraya vanhu vekuZimbabwe. Budai vana Zimbabwe muende Zimbabwe kwenyu uko munangagwa kutsvagirei pekugara. Kutangira kumushungwe uko. Kuchimoyo budai maZimbabwe ni mumboenda kunyika kwenyu toda kugadzirira nyika yedu isi bobudai tatokutaurira so mchazoti vana Mozambiki havana kutuza vese vaivhoteswa vaya budai.
Studio 7 mangwana nemangwana nemarara sei mamuka sei kwamuri kose ikoko. Tindori panhau yeConstitutional Court yekuMozambiki. Zvirikutonyatsa kuratidza kuti pachena kuti chitsotsi chavari kutaura. Pakutanga wakataura kuti chapo hauina ne70%. Apa wakuchiti 65%. Saka 70 ne65 yechokwadi ndeipi ipapo? Saka zviri pachena kuti hapana chokwadi. Ima numbers yekutsvagiridza. Hapana chokwadi. Asi dai kuri kuti nyika dzimwe ndopa dzirungoratidzawo kuti nyika dzacho dzakazarawo nouori. Dai nyika dzechokwadi mavhoti aisafanira kutambirwa zvechose. Chaifanirwa kuitwa ipapa kukurudzirwa kuenda kufresh election kana kuti opa venance yemunhu akawina nyika zviri pachena. Kuti venancio nenamba dzavari kutaura idzodzo 65 hakuna inyamba dzakadaro. Hakuna inamba dzaungoda kuti iwo wangotore masimba. Venancio ari kuzivikana akawina ne 53% idzo namba dzacho. Iye chapu wacho ndiye ane 24% dzawapa venancio idzodzo. Saka zvirikutozivikana nyika yose.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Chirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nhasi tiri kutarisa nezvezuva rekisimusi iro rapembererwa munyika pamwe nedzimwe nyika dzapasi rose nhasi. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Apo Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika kupemberera zuva rekisimusi, vamwe vanoti vane maonero akasiyana pamusoro pekupembera kwavaita nekuda kwekuoma kwezvinhu munyika. Vamwe vanotambira kisimusi pamiganhu yenyika mushure mekukundikana kubatsirwa kupinda munyika kuti vange vari pamwe chete nehama neshamwari. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu tichikushuvirai zuva rakanaka rekrisimusi anokuonekwa nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya muina Gift Dube.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyela mugela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Mgela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 25 kuMpalakazi 2024 ngoKips Dube. Endabeni zethu namhlanje.
I-Christmas yami imnandi kakhulu, abantu bathokozile kule vibe, hayi kubulo yezinkomo, nabantu bagcwele emashophu kulezi njini.
Namhla kunanzwa usuku lweKhisimusi, abanye besithi bazikholisela.
Aluba imbiza ephekwayo ngabe imboza ehlula lezinja ngoba akulalutho lokujabulela, akulalutho lokuthokozela. Abantu kabalamali, abantu kabalamsebenzi.
Kodwa kulabahluphekayo abangenzi lutho namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amhla kunanzwa usuku lweKhisimusi ngesikhathi kulempi eziningi emhlabeni wonke jikelele ezigoqela phakathi kwele Israel le Hamas, ele Russia le Ukraine, kwele Sudan lakwabanye amazwe. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba bekungela zethekeli namhla eNativity Church eBethlehem endaweni okucatshangelwa ukuba kwazalelwa inkosi uJesu. EZimbabwe kulabanye abantu abathi bayakholisa namhla ngosuku lweKhisimusi, kube labanye njalo abazihlalele ezindlini zabo besithi kabanamali yokuthenga ukudla. UTobias Mudzingwa weStudio 7 usethulela lolu daba eseHarare.
Bayakholisa abalemali namuhla eHarare, Nkayi, Plumtree, Bulawayo lezinye indawo abathenge ezifela emlonyeni, banatha amanamnede lotshwala, bahlaba imbuzi lezinye izifuyo besenzela ukunanza usuku lweKhisimusi. Unkosikazi Ntando Maseko ohlala eNkayi uthi ihamba kamnandi iKhisimusi lonyaka.
IChristmas yami imnandi kakhulu, abantu bathokozile kule vibe, hayi kubulo yezinkomo, abantu bagcwele emashophu kulezi njiva, yonke into nje imnandi, kuyakhanya nje ukuthi abantu bajabule ngeholiday yeChristmas.
Lo mnumzana Given Sibanda osebulilima eMathebeleland South uthi loba izulu linile emini, lokhu akwenzanga ukuthi yena lemuli yakhe bekele ukuyazilibazisa.
Yayilanga leChristmas okwanamhlanje hayi kukhanya kusase right kakhulu, okuhle ongaba kubi kwabanye ukuthi khona izulu liyana, kuhle ezifuyweni, kuhle lasemasimini. Kodwa ke ngase sikhuluma ngezokujabula, sithangelele ukuthi intambama sizivakatshele, sithatha abantwana siye emashopu lapho kuyabe abantu bezithokozisa khona, bezigidela, bezikholisela. Kodwa ke lona ilanga langikhona lihle ngoba lisinika isikhathi sokuthi sihlangane njengezimuli.
UNoluthando Ncube oleminyaka emine yokuzalwa njalo ophiwe imvumo ngabazali bakhe yokukhuluma kuStudio 7 uthakazelela ezifela emlonyeni azidle namuhla.
Ilanga lami leChristmas belimnandi, sidle irayisi, sidle lechikeni, sadla lekhekhe, sanatha namadrinki.
Kodwa unkosikazi Patience Mlambo ohlala eHarare uthi ayikho mnandi ngitsho lakancane iKhisimusi yalonyaka ngoba akala mali yokuzilibazisa.
Siyazama sibili ukukholisa kodwa imali yiyesilelayo. Kuyikuthi bikhona would not have spent the whole day sinkhaya comparing lamanye amaChristmas. Le iwomile sibili, bengisithi yimi ngedwa engomelweyo kodwa ngingakhangela kuFacebook lakuWhatsApp. Sibaningi uyazi, I hope next year kuzabe kungcono. ngoba lonyaka akula lutho, izulu langkhona liyalela phezulu, akula vele okubambekayo esingakwazi ukwenza emsebenzini, sichayisise singela amabhonasi.
Loba ebebhekane lobunzima uMamlambo, kulabantu ababonakale bethenga okuchiyeneyo emkambo omkhulu eHarare belungiselela ukuyakholisa lemuli zabo labangane. Endaweni yokugada amabhasi eMbare bekugcwele phamu uzulu esiya endaweni ezichiyeneyo. I-Studio 7 inanzelele njalo ukuthi abanikazi bamabhasi lezimota ezithwala uzulu bakhuphule imali yokugada ngokuphindwe kabili ukusukela ngomvulo. Lokhu kwenzakala lakoBulawayo okuhlala umnumzana Simba Malunga obesemsebenzini namuhla. Akahambanga emaphandleni ukuyathakazelela ikhisimusi lomdeni wakhe.
So far today vuke njengayesibani asenitshayisiye qeda kudla ama-7 colors bekathi esilapho asenirelaxile nje lami ngizitholele okuqanjayo. So far I can't complain, liqhubeka kuhle usuku.
Kulabanye abalokhu besemsebenzini ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi. Omunye walabo ngunkosikazi Lungile Msipha osebenza ehoteleni ye-Ilanda Deluxe kontuthu ziyathunqa.
Hayi, samnandi nje i-Christmas. Sina siyakholisa lapha emsebenzini. Siyameka sure ukuthi sifoyila abantu bethu, ama-guest ethu. Siyabachaza lapha sibaphampa-phampa bezoziphumulela lemuli zabo. Sibanika ukudla okumnandi, sibatshayela ingoma ezimnandi. Nje sibayenza bafile njengama-kings, lama-queens. Belapha koBulawayo, nithi Merry Christmas kumuntu.
Endaweni ezethekelelwe yi-Studio 7, bekukholiswa okwamagama, abantu bewosa inyama, kunathwa utshwala, njalo abanye begida, beze betshaye idabhu. Kuphose kwaba njengaba kudala, abantu besahlezi kahle. Kodwa kulabanye njalo abaswelayo, abangatholanga yona imadlana yokuthenga amanamnede. Kusenjalo amapholisa agcwele indawo yonke emigwaqweni lapho akhuthaza abachayeli bezimota ukuba behambe ngonanzelelo njalo benganathi utshwala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Ziloku zikudaba olufanayo, izakhamizi zeGwanda eMatoreni South zithi iduma lonyaka ikhisimusi ngenxa yesomiso esikhulu eZimbabwe. Kubika uAlbert Ncube.
Abanye abantu edolobheni leli bebezisebenzela njengehlala yenza namuhla bezithi babhekane nenhlupho ezingapheliyo. Batshele iStudio 7 ukuthi kabalamali yokuthenga ezifele emlonyeni lokunokudliwa ngosuku lolu. Umnumzana Thandeko Zindimkandla oyisakhamuzi seGwanda uthi usuku lwekhisimusi luhlezi lukhangelelwe ngabaningi ngoba luhlanganisa abantu ngendlela ezijiyeneyo, kodwa eyalonyaka ikhisimusi yimboza.
Aluba yimbiza ephekwayo ngabe yimboza ehlula lezinja, ngoba akula lutho lokujabulela, akula lutho lokuthokozela. Abantu abalamali, abantu abalamsebenzi. Angithi ikhisimusi kumele kudliwe izibili boco. Lezo zibili boco zingaba khona emavinkilini labo okuthengwa khona, kodwa imali ayikho.
Ugcizelele esithi ikhisimusi yakulezi nsuku ayisajabulisi njengezolo ngenxa yomnotho obhidlikileyo.
Ngikhangele nje lapha ngibona abantu abanye lokugeza abakagezi, kanti-ke ikhisimusi izolo bekuvuka kugezwa kudliwe kusesekuseni kuhanjelwane kuvakatshelwane. Khathesi yilowo lalowo uhlezi labahleli khona uzidlela inqweqo zomlomo. Kwezinye indawo njalo laba basemadolobheni amanzi kawakho, ugezi kakho, imali kayikho. Lalaba abalenqola zomlilo amafutha abawathela ngani ikhona ekhalendeni, kodwa phakathi kwabantu kayikho.
Lamazwi agcizelelwe ngumnumzana Elliot Sfindi esiyisakhamuzi seGwanda othi kube lokuthilelwa kwempahla ezitolo ezivalisa isinkwa.
Thule, ukwenzithi kuthule because of Finta ajayele ukutholakala ngamakhisimusi asitholakalanga. Even isinkwa people are just rushing to from ingqomuntu funa idozen kuthiwa kuthenga two, kumbe ubona imoti vela koBulawayo asiyabhekana uzokuthiwa isithengwe yonke yaphela.
Unkosikazi Thabitha Moyo uthi lanxa ikhisimusi yalonyaka ibiduma, yena nomndeni wakhe bayayijabulela.
Namhla ngiyatshona ngilabamkhaya sicelebrate ikhisimusi sisidla ndawonye. Ntambama zikho lapho eziyabe zisiwa khona manje, 'cause siyabe sesiphekile inkukhu makhaya, sizihlelele sitshwala lebrayi sikholise nje njengemoli.
Umfundisi uSenfanda, umqondisi wenhlanganiso yeChristian Alliance of Zimbabwe, uthi abantu bengalahli ithemba loba bebhekane lobunzima.
UNkulunkulu usinika ithemba elitsha elokuba ngasitshiyanga uphakathi kwethu, njalo ke yonke imumo esingena kiyo uNkulunkulu kiyo. Ikanti njalo yena uNkulunkulu akulalutho olumehlulayo. Ngalesi sikhathi seKhisimusi isikhathi sokuba ithemba lakho livuseleleke, ungalahli ithemba kodwa uthembe ukuba uNkulunkulu khona ulathi. Njalo kube isikhathi sentokozo sihlangana lemuli zonke endaweni ezehlukeneyo, njalo isikhathi sokupha ukuba ngalesi sikhathi lawe uphe omunye umuntu esinye isipho.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe abagoqela abahlala kwele South Africa abaziwa ngokuthi zindiva, labo baphenduka ekhaya ngobuningi babo lonyaka loba bedonsa nzima lapho abasebenza khona. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UPope Francis uthi kumele ele Ukraine le Russia akhulumisane ngokumisa impi ephakathi kwamazwe la, esithi sokubulewe abantu abaningi kakhulu. Wethule umbiko lo eSt Peter's Basilica obekulabantu abaningi abananza usuku lweKhisimusi. Nguwe indizamtshina yenkampani ye-Abrea namhla kwele Azerbaijan ebisiya kwele Russia wafa bedlula amathumi amathathu. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Weziphathelene leMelika, uMongameli Joe Biden wawele Melika ukuthi kumele abantu beMelika bezwelane bedonse ndawonye njalo bencede abaswelayo sonke isikhathi. UBiden wethule umbiko lo namhla esigodlweni sikamongameli enanza usuku lweKhisimusi. Omelele ukungena esikhundleni lesi ngenyanga ezayo uMnumzana Donald Trump laye uthi kuqakathekile ukunanza usuku lolu. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa loNkosazana Khethiwe Bhebhe osebenza kwele South Africa.
Hayi, kuyikhisimusi nje lami ngiphumule, ngihlezi njabula lezihloko labangani.
Awutshela abantu sibili ukuthi wena vele usebenzani khonapho lapho khona.
Ngihlala eMpumalanga province eWitbank, ngiyenza umsebenzi engingathi yi-geoworking, ngibona ngezomhlabathi lapho nalapho is-contractual, nxa ngizisiwe ngafuneka kulapho engenza khona.
Ye, akusele ukuthi namhlanje wenzani le muli yakho?
Ngilapha komfo wethu Pretoria, hayi sihlangene umama usivakatshele and sahlangana ke kubhuto omkhulu lo nkosikazi wakhe nabantu bakhe lami ngabuya nabami, sadla nje ilunch sindawonye, saba le nkonzonyana nje i-family prayer meeting prayer then sadla nje sindawonye.
Ye, singathi ke ubathiye ngapha abantu bakho labo odala ukubaselela ukudla lokunye okuthiyeneyo, njalo kuthiwa inhlanganiso yakho kuthiwa kuyini?
Inhlanganiso yami yiwom Sister Foundation. Unfortunately angikhona ngokutravela, mhlawumbe ngizakhona uma uJanuary phela. Abantwana bakhona ekhaya bekuthe end of November Themba ngase ngiyobathumela lokho engangikuhlanganisa throughout the year, yikho engangihambile khona ekhaya kulapho-ke engabaphathela khona khonokhu engabe bahlanganisele khona.
Singathi vele ubanceda ngani abantwana laba njalo bangaki?
Okwamanje ngilabantwana bangu-12 Women Sister Foundation. Abantwana laba kahle kahle babathube ngabantwana babantu abavulnerable. Ngathi 10 of them they are orphans vele. Then laba babili abazali babo bagula. One ukhubazekile engqondweni vele uhlala in and out ingujeni hospital. Then lo munye akala baba, akala mama, but ubaba wakhe akaboni light. So abantwana laba banceda ngokuthi batholele lokho esingathi ngama necessities of life okunjengempahla zokugqoka nokudla. Then laba basezingeni lokuthi bengaye esikolo ngiyazama ukuthi ngibafunele isikolo sofani ngene sabangu 2 ESOS. Then omunye ungani kule foster family engani ifuna ukuthi imsize. So ikhwemba siza ngakho ukuthi bethole lokho esingathi ngama necessities of life. Then abanye because of maybe malnutrition babele gula like ababili ngalo kubathatha bebela lokhu okuthiwa yipelagria esingathi isikhumba church. So ngabasiza ngokubatholela imedication. Then abanye futhi maybe mhlawumbe ophiwa hygiene lakhona oku ukuthi umntwana uyabe engaphathekanga uyathola belezilonda. So bese ngikhona-ke ukuba ngibatholela usizo as per their individual needs, but overall ngibatholela ama-necessities of life.
Yes, ngathi-ke lamhla losuku lekhisimusi nxa abantu befisa ukuthi bekuncede sibili ngalokho okwenzayo bangakuxhuma njani, njengoba lamhla sakwazi abanye bayagida, abanye bayazinathela, abanye benza konke okutshiyeneyo.
Bengangithola kunumber yami ethi +27 65 72 50 637 +27 65 72 50 637. Ngitholakala lapho-ke.
Ye, ubele khisimusi enhle ntombendala.
Ngiyabonga
kakhulu babaduve, ngicela ngokunjalo. Lo nkosazana Kethu Ebhebhe odabuka eZimbabwe osebenza kwele South Africa ubexoxa le Studio 7 ekhona ngale-ke kwele South Africa. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Merry Christmas kubo bonke abasakazi lingabe linjani. Ngibuye futhi ngikalalisele abantu abami njengendoda ezeleyo omgodli ugcwele abantwana iyatsho iBhayibheli ithi ubusisiwe indoda enjalo. Ngehle ngephansi kona le jaji emambali Ntali Village kwesikantali Matenga isigodi bango induna khulumayo kungiChristopher Nyati. Christopher Nyati mtakafile mthoka mthoka kantali. Ngisithi mina hayi siyabonga idamu silenzile zihlobo kunzima kunjalo kungalabani osifakele ezandla kodwa idamu salimisa ngemali ebeyicitshile lingane ne-half a million. Ntali Village libahle lonke libambele bonke abakhontributileyo siyalibonga. Unkulunkulu alenzele kuhle lani. Amen.
Balandela bahle basakazi babahle ngithi ngiyephi ngikhisimusi kini lonke lomnyaka oluthukela ngithi nezindlala kuphela ngizulu linganiwa angazi kini mhlampe likhona liyana ayithinaaza liyahawule daluba libane shisa amadoda kwamila kwatsha besihlanyela kuyatsha manje siphile nja ayisiyabonga nalingena ngombili muveni ngwenya edaluwa ngiyalithandathandeka.
Abe-African Union bakhuluma bona labesedika ukuthi ukhetho lweZimbabwe kalwenziwanga ngendlela. Kodwa babuya futhi bonabo bona ababakhuluma khonokho basegcoba uhulumende. Nguphi uhulumende abamgcobayo? Uyalazi zithwele nzima emhlabeni lo weZimbabwe.
Okhulumayo nguJoseph Moyo lapha eGoli Studio 7. Bengicela like lingibuzele kubaba uJoseph Chuma labo Gawule ukuthi ngempela intuthuko eZimbabwe bona bayayibona bathi iZimbabwe zingakhi. Mhlawumbe bona bakwenye iZimbabwe abayibona ithuthuko thina singayiboni. Ngokuhlonipha ngingathukani labo Chuma labo Gawule, angibathuki sibili. Njengomuntu omdala lami ngibabuze ukuthi kufuna ukuzwa incwadi yami libabuza ukuthi kulomlalelo obuzayo ukuthi kanti intuthuko eZimbabwe liyibona ngapi, ngoba nanku sidlala ukhisimusi akulamagesi akulamanzi. Yini ebajabulisa abangafuni itshintsho? Bafuna ukuthi sihlale emnyameni yini? Bengasitsheli nge-elinino. Elinino ayikho eZimbabwe kuphela, kwinto yomkhathi i-afektha wonke i-Southern Africa, kodwa balamanzi balogesi.
Siphila njani esimele esinje?
Sanibonani ku-Studio 7. Mina ngingusikhumbuzo Moyo ozala eNkayi.
esigabeni senzuza abanye bengathi kusemanduku mizalo yakho umoya kothekwane ngilecelo lapha basakazile ngisakazele indaba yami le izwe nje yibo bonke abantu ababe ngabalweli benkululeko kuzinga lezitra ongaba kwazi uchasimoyo umfo wethu wahamba empini kasaphendukanga ngilesicelo sokuthi kubo bonke amazibra abangezwa lesi sicelo sami bangazise lapho kwaphelela khona umfo wethu Charles Moyo ozalwa komoya kothekwane enkayi lapho kwaphelela khona impilo yakhe nginesi fiso sokuthi ngiyedobha amathambo akhe ngiwalonde ngizowabeka ngokwesiko lakithi lapho kungabe kwaphelela khona impilo yakhe ongaba lalolu lwazi uyalithitha kunombolo zocingo ezithi 0788-54-8916
7 Studio 7 njani lonke ziyalipulisa ngapho emakhaya eZimbabwe sise-South Africa sipulisa onke umuntu happy Christmas kunjani ngapho athi nasithole nzima e-South Africa Studio 7 besicela ukuthi nawuthiwa ihulumente yethu naye iyatshintsha mani ilizwe lethu lapho sikhona ukuthi sizosebenza lathi emakhaya khona ngapho akunzima e-South Africa.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo. Sike sizokwamanje omunye wabakholisa usuku lekhisimusi elomdeni wakhe.
Salibonani lonke namhlanje, ngithanda ukulibingelela lonke. Ngithi lingabe linjani emakhaya namhlanje ngelanga lekhisimusi. Hayi, ilanga esisuka sililindile sonke. Mina igama lami nguThembi Ndebele, ngisebenzele South Africa. Lami ngibuyile ukuthi ngibe lefamily ngesikhathi seChristmas. Siyabonga iNkosi yonethe yasiphilisa noma abanye bengasekho. Kodwa thina esikhona siyayibonga kakhulu ukuthi sesifikile kweyinye again iChristmas singabaphilileyo. Siyabonga thina namhlanje singumndeni sicabanga ukuthi sizophekula kwesintu abomadombolo amachakada lesithwala ngokwaso sizasipheka ngoba njengami isithwala ngiyasithanda. So sizapheka isithwala laphana abonkukhu makhaya kuthiwa ama-road runner inyama yembuzi, inyama yenkomo. Hayi kumnandi emakhaya guys, hayi kumnandi. Mina ngiseplazini kubabami la, ngisemaplazini vele kupeaceful, kuthulile, kumnandi kakhulu. So hayi lathi into enginanzelele ngathi nginanzelele kakhulu ukuthi abantu abaningi bakhona this year, abantu abaningi babuyile ekhaya. Of which it's a good thing. Siyabonga kubalulekile ukuthi sihlangane nama families ngalo lonke ithuba esithe salithola ngoba these days hey impilo inzima. So hayi ngifisela iChristmas enhle emnandi enokuthula, abantu bazinathele kube mnandi, abantu bengaxabani mase benathile, sibe lekhisimusi elimnandi lesihlobo labangani. Mina ngiyabonga ngithi libe lechristmas elihle.
Lo ngunkosazana Thembi Ndebele okholisa lo mdeni wakhe namhla ngosuku lwekhisimusi. Namhla sithakazelela ikhisimusi kunjenje sithe silethulele ingoma zokholo sinanza lolo suku silomculi odumileyo uSabelo Mabhena. Asizwe nexoxalo ezatshisa sibanda weStudio 7.
Ingoma zokholo ziyabusisa kwamagama ikakhulu ngekhisimusi. Abantu bezihlalele njengemuli besidla ezifela emlonyeni begida abanye benatha abakuthandayo. Ngena Mabhena ngomculo wakho othoba inhliziyo.
Ngiyalibingelela lonke uNkulunkulu alenzele kahle ngekhisimusi, aliphathise alivikele ezingozini. Ngingumculi wokholo wengoma zokholo. Ngiqala ukucula ngo-2017 uqala ukurekhoda ngilo Wilson. Senza ama-albhamu ethu abangu-2 ngazocula sengingedwa ama-albhamu ami angu-4 ngu-Esmaphela.
Lapho ema aphela khona
usitshele ngamazalathi akho owakhiphayo maBhena.
Lama album angifongi uSmaBhena uzinyembezi uyangazi. Konke kulesikhathi sakho longezwa izwi. Ngingumuntu nje osebenzele ukukhipha i-album entsha kumnyaka onalozayo. Nokuphathiswa inkosi ngidinga i-support kubantu. Bonke ngidinga futhi le sponsor. Ngoba khona ongangisiza nje ngiphakamisa umculo wami.
EsmaBhena uthakazelela kakhulu ngabadabukileyo bethi uyabaduduza. MaBhena uthi kukhona abaculi abamenza wathanda ezokucula.
Abahlabeleli abangiphakamise kakhulu ebengikhangelele kubo kulo Freedom Zimbabwe lapha eZimbabwe, lo Brian Sibalo abangasekho emhlabeni sangani bangalala ngokuphumula. Bese kusiba yincindweni Christ Ambassadors eseSwaziland. Yiwo amaqembu angiphakamise kakhulu owangikhuthazileyo ma bengithanda umculo wabo. Khulekela futhi lokuthi lami ngiphakame ngidlule lapha
abangiphakamise.
Umculo kaMaBhena uyatholakala endaweni eziningi futhi ucela ukuthi limxhase balalele
kuma digital platform onke. Nami ngiyatholakala futhi kuFacebook uSmaBhena, kuYouTube ngikhona uSmaBhena. Abangidingayo bangithola ku 0731893191 uyafaka ikhodi yasegoli lapho ngihlala khona kakhulu, kodwa iyatholakala kuWhatsApp loba ngilapha eZimbabwe. Ngibonga kakhulu kubalaleli labalandeli bakaSmaBhena. Nkosi babusise babe lekhisimusi enhle.
Bese libazana ngekhisimusi ngomculo othoba inhliziyo uvela kuSmaBhena. Asikholiseni ikhefu, isiphathe kahle, siphephe engozini, libe lekhisimusi emnandi. Igama lami nguEzra Jesus Banda.
Noma lokuso danza kana yami ungesa ngiwukhumbeka. Aw noma lokuso danza kana yami ungesa ngiwukhumbeka. Uthi ukhona danza kana yami kukuthanda. Yes, I'm not sana yami uchemi kosti izobule yesimpili zako kutana yami.
Ake siyathemba ukuthi liyagolisa okunye okumangalisayo lamhlanje ngekhefu lekhisimusi lathi lapha kustudio 7 silivise likhisimusi enhle lomnyaka omutsha olenjabulo. Hayi-ke njengoba nitshilo isikhathi asisavumi liwakhuhlalela ebtok sakusixoxa namhla ngekhefu lekhisimusi ngolulibalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lalelani-ke i-live tok iyalandela khona manje.